Mr. Manaka varku pomenwa mhosva yekuura yamupurisa chinova chiitiko chakaitika musi wa29 June 2017. Ivo vachitaura vamanaka vanoramba mhosva iyoyi yekuura yamupurisa nekuti vanotiwo vanga vasipo pakaitika mhirizhonga iyoyi yevatengesi pakazofa mupurisa vo. Vanotiwo vanga vari kuchegutu uko kwavakanga vaenda nasahwira wavo kunoviga mbuya veshamwari yake.
Asi tinonzwa kuti mudare mapurisa akaziviswa kuti pane humbo hwekamera kana kuti CCTV inonzi yakaona zvese zvakaitika, ichokwadi here?
Nyaya iyo takaionawo mumapepa atakapiwa kuti ekuti ivo vanoramba kuti Barnabas apiwe bail nekuti vanoti ivo pane humbo hwakawanda huchaita kuti azowanikwa aine mhosva iyi, huchaita kuti apiwe mutongo wakareba. Zvinova izvo zvavanofungidzira kuti zvinoita kuti akapiwa bail atize. Chimwe chechinhu chavanoti vanoda kuzoshandisa ndiyo inonzi CCTV. Isusuwo takanyora tsamba tichivakumbira kuti vatipe kana kuti tikwanise kuona CCTV iyoyo yavanoti nemufananidzo inoratidza Barnabas achipara mhosva. Nanhasi hatisati tapiwa. Ofisa inchaji vanongoramba vachiti vachatifonera vachatifonera, nanhasi hatisati vatifonera.
Tinonzwa kuti vari kupomerwa mhosva yekunzi vakauraya mupurisa vanhu vanotengesa mugwagwa, ivo vamwanaka mumwe here vanhu vanotengesa mugwagwa?
Vamwanaka havatengese mumugwagwa. Vamwanaka ndichapesen wekumbare district wemayouth EMDC uye munhu anozvishandira ega asi havaita zvekutengesa.
Munofunga here kuti nyaya iyo yavamwanaka inga vane chekuita nezvematongerwo enyika?
Ndinodaira kuti ine chekuita nezvematongerwo enyika nekuti pavakasungwa vamwanaka mupurisa akavasunga akavataura kuti iwe ndiro kuziva uri munhu weMDC, saka ndinoda kukudzidzisa. Ndo pavakatanga kukakavadzana vachibva vatosungwa ipapo ndokuendeswa kumapurisa kucentral. And pavaiendeswa ipapo vanotaura kuti vairohwa nemapurisa akavasunga ivayo. Saka ini ndinoti nyaya yacho ine chekuita nezvematongerwo enyika nekuti nyaya yakatangira pakuti uri munhu weMDC. Nhasi vatora mwanaka vakamupomera dzimwe mhosva mbiri. Yekutanga ndeyekuti anonzi akarova mupurisa, neimwe yekunzi obstruction or defeating the court of justice, achinzi airambidza mupurisa uyu kuti aite basa rake rekuisa maspike pamotikari dzinenge dzichakutiza.